magaraji yese anga ine mafuta edzimotikari anga ine mitsetse mirefurefu uye mamwe magaraji achatenderi kuti vedzimotikari vamwe mafuta avanoda. Musva reSandra Matondo vataura neStudio 7 nguva dzatumasikati vati vanga vaenda mumutsetse kuma 8 mangwanani asi vange vachiri kure kwazvo nekuti vakwanise kutenga mafuta aya. Musva reMatondo vati dambudziko remafuta riri kukura uye vakati kunetsa kwemafuta kwakonzerwawo kukwira kwemitengo yemota dzinotakura vazhinji dzanga dzichiita makumi manomwe nemasendi mashanu idzo dzava kuita dhora rimwe chete.
Tabva na 8 kubvira makuseni tingori pano and dzato 3 tatodistebeka kumabasi hatichatomboenda kana mumabasi ipapa ndanga ndichitongofonerwa kubasi handina tomboenda kubasi ndingori pafuel queue ndikabva panapa handina fuel kuti ndisvike kumba saka amfosi kuti zuva rese ndiritongoswera ndiri pano saka the situation is really bad.
Mumwe muchairi wekombi vainnocent mafara vati kunetsa kwemafuta edzimotikari kuri kukanganisa basa ravo nemihoro yavo
zvakutokonzera hasu between isusu nechi nemaoperators varungu vedu isusu handizi it's like in an example rudi zvose naitora nemurungu tomuzoti hano ndashayachi ndashayawa fuel ndatata ndatori mukiwu yefuel kwavhondewo ndobva ndabva kwavhondewo yapera kwakonda kwatosara mota dzinenge 6 apo ndisapose kunge ndichita sei ndichisevenza for example tomorrow ipay day rangu handizi ndakutoaffecta kesha naifanira nokesha nhasi ndakutoiedhera pane kesha ichi yemangwana ndaedhera pane kesha yemangwana handichakwanisa kunonhingina mangwana chavana handichakwanisa kuwana pei yangu uchizi ndinotoshandira the whole week ndoshandira chi pasina kuti varungu vedu vazvinzwisisewo havazvinzwisise sometimes kune vangu matsotsi anogona kuti ndasoya ndiri kiyo chi yefiyo vasina kusira ri kiyo chi yefiyo vachitsvaga mari saka varungu zvibatanidza zvese izvozvo saka isusu kutransporta hatitopi mawani dambudziko hatizoziva zvinenge zvitika mawiri efiyo hatizivi tinoya hawo saka kuzoziva kuti chikuramba chita kuti inese chii tinongona makiuzi ariko.
Mumwe muzvinamotikari asina kuda kuzivikanwa zita rake atiwo anga abva mangwanani ari mutsetso wemafuta edzimotikari vatiwo kunyange zvazvo vaivambowana mamwe mafuta nechina vaingobvumidzwa kunwa malita 10 nerimwe chete vachiti mafuta vanga atopera. Muzvina motikari uyu atiwo nyika ingabudiriri kana vanhu vachiswera mumitsetse yemafuta pachinzvimbo chekumabasa.
Hapana pandamira kubva na 7 makuseni saka tatojoinira kiu tiri kuona angwa naNelson Mandela but until now tichingori panapa saka kiu yacho iri kuratidza kuti haisi kufamba since morning izvo so it's now yatopfuura midday saka zvakangooma. Like nezuro takaenda kutipa kiyu tikapesera takunzi takupa 11 liters pamunhu saka 11 liters ndo dzatakwanisa kudzoka nadzo nhasi kuno kwakutotsvaga kuti imwe nhasi nekuti apa ukatarisa kuti time yaunofanira kunge uri pabasa unongositi pabasa uri mukiyu yefuel which is non-productive kuswera uri mukiyu yefuel pane kuti munhu unoswera uchiita hako zvimwe zvako zviri productive saka zviri kukanganisa zvikuru in terms yeproductivity yevanhu zvavo. Ndotukatarisa vanhu vese varapa vanofanira kudai vari kumabasa totarisa makombi yese akamira pakiyu apa anofanira kudai ari kutakura vanhu.
Vamandishona Murika mumwe zvemutyairi wekombi vatetera kuti dai hurumende yagadzirisa dambudziko remafuta iri vachiti zvinobatsirawo kuti mitengo yezvinhu isakwira. Vamurika vatiwo kunyange hazvo kumusika mutema mafuta ariko havachatengi nekuti vakambotenga anga asina kumira zvakanaka zvikavakanganisira kombi yavo.
Dai hurumende yatisirawo dhizeri rakati wande wande kuitira kuti tisarambe tiri mukiyo onaese mari inenge ichitoti jamba ipapa saka dai tarawanawo dhiziri zvinoita kuti tisarambe tingori mumakiyo aya. Hurumende isi totoona dai anigirikina yamboitawo action tigadzirewo tiwanewo dhiziri nenguva nekuti apa sichanzwisiri kushayika kwedhiziri here kana kuti kudii saka dai vaonawo plani yekuti tikwanise kuwana dhiziri nenguva zvinosarambe zvinoitawo kuti zvinosakwire kwire mumashopu kana even kana iro dhiziri rachona risati netse tisatenge dhiziri remumugoto. Pamusika mutema pari zvinhu zvangu hanzina chandatindaziva nekuti takamboritenga rikanga ratotiurayirawo matengi edu engiri edhiziri saka motanga yautokosora kosora chiutsi cheblue hachadhonze zvakanakanaka.
Mutori wenhau dzeupfumi vatawanda Karombo vaudze Studio 7 kuti kutenga mafuta pamusika mutema kunoda mari yakawanda zvakanyanya.
takutoona kuti zviri nani kuenda kumusika mutemo nekuti haunga swere uri mu queue yekuti utenge petrol osiya kuenda kubasa osiya zvimwe zvese saka unozongopedzera watongoti ah regai ndingoita hango zviripo uenda kumusika kumutema iko asi kumusika mutema iri kudhura iri kutidhurira zvisingaite petrol iyoyi. Pandakambotenga mazuva apfuura aya vaiita ivo $20 pa 5 liter inova mari yakawanda chaizvo.
Vakarombo vatiwo vanofunga kuti hurumende ikabvumidza vanotengesa mafuta kuti vakwidze mutengo zvinogona kubetsera kupedza dambudziko iri.
Vakabisa masubsidi avari kuisa papetro masubsidi inyaya yekungoti ndivo vari kubhadhara petro kana kuti diesel kuti riuye nekuti vari kutengesa nebhondi kana kuti neswipe asi kana uchitenga petro kubva kwainobva chaiko chaiko kana uchitenga diesel kubva kwarinobva unoshandisa mari yekuUnited States. Saka vakaramba vachingoti ngatite vanhu tengai petrol nebhondi kana kuti neswipe ivo vachizoshaya mari yekuti vaunze mafuta ekufambisa kwemotokari kwacho. Zvikaramba zvakadaro ndinoona pasina solution asi ndakazvitarisa ndinoona sekuti vakati zvone vanhu vemagaraji epetrol vakwidze mutengo wepetrol kana wediesel vari vokwanisawo kuita cover macosti ezvinhu zvavanoshandisa uye nekuti vachizonoraisa foreign currency inodiwa kuti petrol iuye zvinogona kutiitira nani.
Mumusangano wavakaita nevatori venhau nechitatu kurukota rezvemari vamutuli Ncube vakati kunetsa kwemafuta kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekuamerica sezvo vanochera goridhe vakawedzerwa mari yavanopiwa nebhanga renyika kana vatengesa zvicherwa zvavo kunze kwenyika kubva pazvikamu makumi matatu kusvika pazvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo vanhu kwazvimba kuti vari kuziva nezvedambudziko iri asi vanhu havafaniri kuvhunduka.
Tinoudza petro dhabhuri yagara ichiya mazuva ose dhabhuri asi vanhu havakutenga yakawanda vaichengeta kudzimba. Taramba tichingoendesa petro muchanzwa hama achitsva mudzimbabwe nepetro dzavari kutenga vachiviga. Hazvibatsiri kuchengetedza flammable liquid mudzimba nozoguma imba yatsva momusi nemhuri inokwanisa kuriro kuparara. Hatizvifariri izvozvo asi on our part we have enough financial muscle kuramba petro ichiuya. Takawirirana nemakambani vamwe atowirirana nawo petro irikuuya.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vakatendawo kuti Zimbabwe yasangana nedambudziko rekushomeka kwemari yekunze zvopa kuti zvinhu zvisagadzikana. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe yakamboti yawana chikwereti chekuti iwanise vanhu mafuta aya kwemwedzi gumi nemisere.
Chikwereti chinotaura kuti takataurwa kuti havakukupai mufuel towedzera nekuti mari yamavave nayo yavashoma asi kuwedzera kunotaura kuti hamupuwi futi mahara. Ndofunga ndozvisingazika muna vanhu kutaura kuti havakukupai asi mobhadharira kumberi hasauri kuti manga hamuchabhadhara. Chikwereti chakanzana tinotaura but munobhadhara asi mobhadharira kumberi. Kungoita extend period yepayment yeLC saka iyoyo ndofiyorimu yakambobatsira pakushomeka kwemari kwatanga tava kuita. Saka hazvizotauri kuti hatichabhadhari uye hazvizotauri kuti tava kungoshandisa petro dzavanhu tisingazvibhadhari. Izvoyo mweya uyoyo haunenge usina kunaka uye hausi unobvunzwa kuti ungaitwa.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti mitsetse yemafuta edzimotikari iyi yavewo kukanganisa kufamba kwedzimotikari sezvo dzimwe nzira dzinenge dzakavharwa nevanenge vakamirira mafuta aya. Ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.